Mufananidzo 75, Ruka 15, ndima 11 kusvika pa 13. Jesu akataura zve mumwe mufananidzo kuti atsanangure zvakajeka nyaya iyi inokosha. Iyi inyaya yomwanakomana akanga azere kumukira uye aine misikanzwa. Mukomana uyu aigara nomukoma wake papurazi pababa vake. Asi rimwe zuva mukomana uyu akati kuna baba vake, "Ndipei mugove wangu pafuma yenyu, nhaka yangu iye zvino." Kunyange zvakadaro, nokuti baba vakanga vane vanakomana vaviri, akapa mukomana uyu hafu yezvose zvaiva nazvo. Mukomana akasimuka achibva pamusha ndokuenda kundogara kune imwe nyika yakanga iri kure. Aitofanira zvino kudzidza kuzviraramira uye nokuchengetedza zvaakanga apiwa. Saka akapedzisira aparadza mari yose zvisina tsarukano mumararamiro akaipa. Haana kumbochengeta kana mari zvayo, uye haana kufunga kuti chaiva chinhu chinokosha kuti atsvage basa.